Vamwe vagari vemugweru nemusichawane vanoti kuya kwenhepfenyuro inenge yakazvimirira yega kunogona kubatsira kuunza mabasa pamwe nebudiriro. Vanhu ava vange vachitaura mushure mekunge veBroadcasting Authority of Zimbabwe pamwe neveruzhinji vanzwa kubva kukambani yeAfrican Business Communications iyo iri kuda kupiwa rezinesi rekutanga nhepfenyuro inenge ichizivikanwa kunzi Fire FM. Kanzura weguta reGweru vaKenneth Stole vanoti chingave chinhu chakanaka kuve nenhepfenyuro muguta reGweru. Asi vanotiwo nhepfenyuro yakadai haifanirwe kuzoshandiswa kurwisanisa vanhu kana kuita kuti vanhu varase unhu hwavo.
Chokutanga chinhu chakanaka kungova neradio station munzvimbo. But chakangonakawo ndezvokuti there must be a relationship. Yekuti isusu tinoda kuitei muGweru? What do we know about Gweru? What we don't want is a situation yekuti isu tigadze chinhu chinozoti mangwana choti divide. Tinoda kutsvaga chinhu chichatibatanidza.
Mumwe zvemugari uyangwe zvidoma nezita rekuti Lorraine anotiwo anofarira kuti guta reGweru rive nenhepfenyuro yakazvimirira yega. Asi anotiwo zvakakosha kuti vakuru vakuru venhepfenyuro iyi vawanise mabasa zvizvarwa zvemugweru.
Ndinofara nekuti gavhumendi yauya kuno kuGweru and ndinofarawo kuti vefirefire vakaita application yavo nokuti izvi zvichaitika kuti vanhu vemugweru vanzwikwe zvinhu zviri kuitikawo mugweru zvikasirwo kudi kusvika kuvanhu. Asi also at the same time wari yangu ndeyekuti mapanelists nevanhu vangu vachipresenta firefire vanhu vekuHarare, saka ndichizofarawo kuti dei vakakwanisa kuemploya vanhu vemuno mugweru vanoziva nezvemugweru vachavaratidza zvinhu zvinofarirwa nemagwerians nekuti magwerians vanoda zvakati.
Mukuru weAB Communications amai Susan Makore vanoti nhepfenyuro yavo inenge ichiita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira nhau pamwe nemimhanzi. Vanotiwo vakanyanyonangana nevanhu vechidiki vane makore ari pakati pegumi nemasere nemakumi maviri nemana. AB Communications, iyo ine nhepfenyuro yeZFM, ikambani yakavambwa nemutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaSupermanduwa Nzira avanomirira ZANU-PF muparamende. Nezuro veBAZ vaive mudhorobha rezvishavane uko vakanzwawo kubva kukambani yeRay of Hope iyo iri kuda kuwana rezinesi rekuvamba nhepfenyuro ichange ichinzi YaFM ichishandira muzvishavane mekare. Mukuru weRay of Hope vamunyaradzi wengwere vanoti nhepfenyuro yavo ichange ichipa zvirongwa zvakasiyana-siyana zvakanangana neveruzhinji kubva kuvakuru kusvika kuvadiki. VaHwengwere avo vakamboita mukuru weZBC munhu akashanda kwenguva yakareba vari munyori wezvemisangano yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevatori venhau. Mumwe muimbi wechidiki anogara muzvishavane Tapiwa Damba kana kuti Junior T anoti anotarisira kuti kuve nenhepfenyuro mudhorobha iri kuchasimudzira vaimbi vechidiki vakaita saye.
Ndakamirirawo vaimbi sezvo ndiri artist muno muzvishavane. Tarisiro yatinayo ndeyekuti tinzwikewo sevamwewo maartists. Tikatarisa mukaona kuti vana Star FM tinongovanzwawo, vana Power FM tinongovanzwawo, but muno muzvishavane paredhiyo hazvibatike mona. Zvinhu zvinotirwadzawo bhozewo, tichida kunzoti zvakamira sevo sevaimbiwo. Kuva muimbi hunge uchinzwika.
Asi mumwe mugari wemugweru vaNox Dliwayo vanoti havaone zvinobatsira veruzhinji zvakawanda zvinobuda pakuve nenhepfenyuro dzakazvimirira dzega. VaDliwayo vati veBAZ vanofanirwa kukasika kupa marezinesi kunhepfenyuro dzematunhu community radios sezvo ari iwo anogona kubatsira vanhuwo zvavo munyaya dzebudiriro. Sachigaro weBAZ vatafataona mahoso vanoti nyaya yekupa marezinesi kumacommunity radio ichiri kure sezvo pari zvino hurumende isina mari yekutenga michina inodiwa kuti nhepfenyuro idzi dzigokwanisa kushanda. VeBAZ vari kufamba vachinzwa kubva kumakambani ari kuda kutanga nhepfenyuro dzinotefenyura dzakazvimirira dzega mumadhorobha akasiyana-siyana munyika. Vamahoso vanoti havangakwanisi kutaura kuti nhepfenyuro idzi dzichapiwa marezinesi aya riini sezvo chirongwa ichi chichangotanga. Asi vakawanda vanoti hapana kuzvimirira kunganzi kuripo kana varidzi venhepfenyuro idzi AB Communications neRay of Hope vose vachizivikanwa sevanhu vane chekuita nehofisi yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.